kukubudirira vangatadza zvavo kukubudirira since time yacho nayazara ari only 8 days, but that would be a very good idea kuti vaimpeach Trump, because ukada kuona vanhu so far vafa nekuda kwestrike yakaitika iyoyi, I think anodzidzimba kuimpeachwa Trump kuitira kuti in future mamwe mapresident achauya azive kuti zvine mari packages kana uchinge waita zvinhu zvakadai. Ndoona kunge pasina kumira mushi zvokuti respect yake kune mamwe masenati yanga isina kumira mushi.
Tombotarisa kuti pari zvino maRepublicans ndivo vakawanda imomo musenate, vachiri nemajority kusvika musi wa20 panozogadzwa vaJoe Biden. Mungawana vachibatsirana here nemadhemokrats kuti vabvise vaTrump?
Point in time kuna kunge maRepublicans kuda vari prepared kusapota maDemocrats, nekuona zvakaitika izvi, kupwanywa kwakaitwa Capitol nekuzofa kwakaita vanhu, maRepublicans akawanda unonyatsoona kuti they are prepared kuti vabatsire maDemocrats. Ndozvaka zvati vakasavabatsira zvino vasarwa ne8 days. MaDemocrats anenge ain power kuhouse nekusenate kwacho, zvekuti this has never happened in a long time kuti maDemocrats anotonga vote. Chese chichenge chakutaurwa chenge chakungopasiswa easily.
Tinoona kuti pane mamwe maRepublicans anenge ari kutsika madziro vachiti ivo pari zvino havasi kufunga kuti vaTrump vamiswe basa, asi munoona vachizosandura pfungwa dzavo here?
Zvokusandura pfungwa havasanduri. Pavakatsira kuitwa impeach last time, pane vakanga vasingafariri maDemocrats, vakanga vasingafariri kuti Trump abviswe, but vanga vasina kunyanya. This time vazhinji vari kurwadziwa nechiitiko chekuti pafa vanhu vakawanda by people. Saka hazvina kuvakomborera mashoko akataurwa nani naTrump, ende vaona kuti Trump chitiko changa kuita ichi chadzikisira Capitol, zvekuti vazhinji vacho havasi kufara nezvaaita. Saka kunyange kune nhamba yakati ko iri kusapota Biden nananisi Pelosi nemaDemocrats, zvekuti this time ndoona kunge kuri kuti vakavhota kuti aimpeachment vanokwanisa kuhwina.